manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavateri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri kunyana 27 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaito humbimbi ndoga nokuti vabva uya nemayouth ezani pamaofisi eNational Vendors Union kuti vapunze zvinhu. Vakapunza maofisi edu, vakapunza Choppies supermarket mayouth ezani aya. Vapedza izvozvo vakabvataka kumhanyisana nemavenda nemapedestrian vanga vachingozvifambirawo zvavo.
Muharare munoita mhirizhonga mushure mekunge vanhu vanofungidzirwa kunzi ndeve ZANU PF varatidzira. Dare reparamende roziya nyaya yekuti kuratidzira kotenderwa here kana kuti kwete.
The next segment, we're continuing
well,
the subject of...
Well, at least I have a plan to fight ISIS.
No, no, you're telling the enemy everything you want to do.
No, we're not.
Varo kwekwedzana musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump naamai Hillary Clinton vakaita gakava kana kuti debate mwenyoyo kumaneru ane zuro. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai voshushikana nekurohwa kwevatsigiri vavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muharare munonzi maita kuparadzwa kwemidziyo nezvivakwa nevanotengesera mumigwagwa avanonzi vari kunyunyuta nemabatirwo avari kuitwa nekanzuru iyo inonzi iri kuvabvisa zvakare mumigwagwa. Mapurisa anodzivirira bongozozo anonzi azoedza kupomodza bongozozo iri nekukanda utsi hunokachidza mumigwagwa. Vanhu ava varatidzira vanonzi vaparadzawo mafafitera emuhofisi yesangano revanotengesera migwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe kana kuti NAVUS ari panosangana migwagwa yaLeopold takawira naNelson Mandela. Asi mukuru wesangano reNAVUS vaStan Zvorwadza vanoti vaparadza zvinhu ava havasi nhengo dzavo kanawo vanhu vanorarama nekutengesera migwagwa asi kuti nhengo dzevechidiki veZANU PF vari kuda kusvibisa zita resangano ravo. Vazvorwadza vanoti vane humbo huzere wekuti vanhu ava ndeve ZANU PF sezvo vamwe vavo vanga vakapfeka nhumbi dzebato iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
MuHarare muri kunetsa mazuva ano nokuti kanzuru yeHarare ndo yakonzeresa zvinhu zvatiri kutaura zvaitika nhasi izvi. Svondo rapera vakahaya mapurisa eRiot kuti vauye vachibatirana kutora zvinhu zvemavhenda. Hazvina kufadza mavhenda. Vakazama kuti vataure nekanzuru asi hazvina kubuda. Nezuro pakatomboitika mhirizhonga mapurisa akarohwa nemavhenda. Tikatsiura edu mavhenda kuti aiwa musaro wemapurisa aya endai munoita zvichimo zvenyu. Asi mushure maizvozvo mapurisa nekanzuru vakafurirana zvakare nezuro manheru kuti vadzoke pamigwagwa nhasi. Ende kufurirana kwavakaita uku vanga vari kufurirana vachifunga kuti vanhu vakangonyarara. Asi vaito humbimbi ndoga nokuti vabva uya nemayouth ezani pamaofisi eNational Vendors Union kuti vapunze zvinhu. Vakapunza maofisi edu, vakapunza Choppies supermarket mayouth ezani aya. Vapedza izvozvo vakabvataka kumhanyisana nemavhenda nemapedestrian vanga vachingozvifambirawo zvavo. Ndozvabva zvaita kuti mhirizhonga ibva yakura.
Maziva sei kuti ndevechidiki veZANU PF vanga vakapfeka nhumbi dzebato rawo here?
Vashoma vavo vanga vakapfeka matishirt eZANU PF asi vazhinji vavo unongoona nemaitiro ekuti vangouya vakatageta maofisi edu vakataka kupunza mawindo vachitema nemawindo. Isisi tiri pa second floor ipe building rakareba chaizvo asi vanga vachikanda matombo vakananga pamaofisi vachipunza magirazi vachienda vachipunza kuti vazame kusvibisa mavhenda kuti vanzi zvese zviri kuitika zvekupunza izvi ndezvemavhenda
mamhangara here chiitiko ichi kumapurisa
ini ndini ndaita kufona kunonzi kupeace intelligence nekulaw and order ezrp ndichiti tarirai muone kuno kuti kupunzirwa zvinhu right police haisi kuuya saka ndazoramba ndichivaisira puresha vazopedzisira vauya nokuti ini ndanga ndazohwandawo ndiri mune imwewo nzvimbo kuitira kuti ndisakuvadzwe nevanhu ava vanga vachiratidza kuti havana tsitsi nemunhu
ava vanga vari mukuru wenational vendors union zimbabwe kana kuti navus vasten zvorwadza vari parunhare muharare nestudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabata vatonga ikasukuwere vanoona nezveupfumi musangano revechidiki rezanu pf
hatina maita asina discipline kudaro ezezanu pf amaasalishoked kuti parinototaurwa kudaro because I haven't even heard of a report kuti maita edu were involved in anything we are not a violent party as you know vanhu vagara vachizivikanwa kuti vari kuita violence in town I think everyone knows saka zvokuzva kuti maita edu ezanu pf aswera achimhanyisana nemapurisa that will never happen we are a disciplined party we've got a disciplined youth league and we are actually much more involved in other activities zvekutovaka nyika ndozvatiri concerned nazvo nokuti zvekuswera tichimhanyisana nemapurisa that's not our modus operandi
ivo vari kuti hanzi pane vamwe vanga vaine zvipfeko zvezanu pf
yeah but I mean you know comrade nyaya yekudemonstrata iyi yekujamuka has become unpopular nevanhu and vaa kuzoona kuti chinhu chavo chavanga vachimboita ichi hachishudiwa nevanhu people are not interested nokuswera vachipisa matime road nokuswera vachiita mademonstrations people are interested nokuvaka nyika building the country moving forward ichisumudza economy so zvabhainda zvabhenda vaakuda kutsvaga kuti no zvazenge vakapfeka zvipfeko zvesanuces mayouth edu do not operate in that manner and these people must just swallow their pride ngoziva kuti izvoni nyika hairanwe nekupisa matai nekumhanya zvavanga vachiita izvi saka kana uri murume chaiye ngobvuma kuti izvoni maitiro edu afoira regai tichinje the way yatanga tichioperata naye but zanu pf has never been involved in that it was not involved in that and it will never be involved in that kind of behavior
imiwo sebato rezanu pf vechidiki zvii zvamuri kuudzawo nhengo dzenyu dzinoraramawo nekutengesera migwagwa
well nhengo dzedu dzinorarama nekutengesa mugwagwa hatisi kuziva kuti problem yabva papi but vedu vanorarama nekutengesa mugwagwa vari kuoparata zvakanaka I think you remember the last time even pakaitika mamwe mademonstrations akazenge aitwa ekupedzisira iye ndo vakatenge vachitopisirwa naivavana zvorwadza and sajamukas and so on vedu ndovakatopisirwa panana copacabana pai the last time and we are surprised kuti zvoni vedu mayouth vanozenge vapinda papi iwe they are actually victims vakatopisirwa manhengiri navo and right now they are trying to rebuild kuti vadzoke vatange kuita basa ravo not kuti vaswere vachimhanyisana nemapurisa
vatonga ikasukuwere vanoona nezveupfumi musangano rezanu pf youth league vari parunhare muharare nestudio 7
makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7
tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa 909 am 4930
kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pashortwave
dare repamusoro nhasi ratanga kunzwa nyaya yekuti vanopikisa votenderwa kuratidzira here kana kuti kwete uye nyaya iyi yave kutarisirwa kuenderera mberi mangwana mapurisa akarambidza vanhu kuratidzira pakati peguta reHarare asi vanopikisa vanoti uku kutyora bumbiro remitemo idzva mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe chimbwa vari kumirira mapato anopikisa nemasangano akazvimirira
nyaya iyi yanzwika kubva makusena nhasi kusvika zuva rovira asi masubmissions anga achiitwawo nemagweta anosanganisira isu takamirira vari kuda zvekutarisira neavo vabva kwatingati kwaag vaitawo avo masubmissions asi hatina kukwanisa kupedza pazuva ranhasi saka nyaya tafambira mberi mangwana
saka tingatarisiri kuti pangapuhwe mutongo wacho rini
kana mangwana achona kuri kunzi tapedza uye ndinotarisa kuti tichapedza kuita nharo dzacho dzepamutemo ndinoaifungidzira kuti mutongo unokwanisa kuzowanisa maybe tingangoti kuchishanuku nekuti mukuru wedare anenge achida kuti ambonzwa kuti nyaya atarise zvinenge zvataurwa nemagweta ozviferefeta kuti vanenge vataura zvinenge zvine musoro ndezvipi. So tingangotarisira kuchishanu.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe Chimbwa vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mutongi wedare raMagistrate kwaMutare vapoterai Gwezhira vaburitsa muusungwa nhengo 15 dzesangano revadzidzi reZimbabwe National Chamber reZimbabwe National Students Union dzakasungwa nemusi wemugovera dzichiita musangano kuPenhalonga. Asi vamwe vadzidzi vaviri vanzi vadzoke kudare mangwana kuti paonekwe kuti vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Vadzidzi ava vanga vachimirirwa nemagweta anova nhengo dzeZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti vatinoziva bere, vaBlessing Nyamaropa navaChris Ndlovu. Blessing Zulu Studio 7 abata vabere kuti tinzwe zvizere.
Nyaya yaraswa nedare nekuti vakasungwa zviri kunze kwemutemo. Pavakasungwa havana kuudzwa kuti mhosva yavapara ndei, uyewo magweta avo akarambidzwa kuvaona. Zviviri izvo zveizvo zviri kunze kwemutemo webumbiro redu mutsva. Saka dare rabva rati nyaya yaraswa.
Vanga vachipomerwa mhosva iyi?
Hanzi makaenda kumusangano uri kunze kwemutemo. Isu tatatoona hedu kare kuti chero deva vazonzi varambe vachimirira kutongwa, mhosva yavanga vachipomerwa haimo mumabhuku ezvemitemo. Hakuna zvakadaro zvokunzi maenda kumusangano uri kunze kwemutemo. Uyewo zvazvichinzi disorderly behavior. Havana chavakaita, vakangoenda kumusangano wavo wezinazo. Haisi mhosva. Tingatoti hurumende yatanga ichitokwira makata asingakwiriki. Baba togara pasina nyaya. Asi masungiro avakavaita kuvainga nepfuti vachivamanikidza kupinda mumota vasina kuvaudza kuti mhosva yamaita ndei, ndozvanyanya kushorwa nedare. Ndosaka nyaya yacho yabva yatoraswa isina kwayaenda.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vaviri vachiri mutirongo, zviri kufamba sei?
Vachiri mutirongo vaviri vanoti wakadana musangano wedzinasu ari kupomerwa mhosva yekudana musangano iyoyo. Koita wechipiri ari kupomerwa mhosva yekunzi wakatora pikicha yemutungamiri wenyika payanga yakaturikwa akaiisa paanonzi akaiisa. Iye ari kuramba mhosva yacho.
Gweta revadzidzi vezinasu vatinoziva bere vari parunhare kwaMutare naBlessing Zulu Studio 7. Vari kukwikwidzana musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vemaRepublican namai Hillary Clinton vemaDemocrat vakaita gakava ravo rekutanga kana kuti debate nezuro manheru. Gakava iri rakaitwa kuHempstead muNew York. Musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica munoitwa makakava matatu nevatungamiri venyika koti rimwe chete nevatevedzeri vavo. Vaviri ava vakabata-bata nyaya dzakawanda dzinosanganisira kurwisa vanopfurikidza mwero veISIS uye nyaya yemitero.
She's telling us how to fight ISIS. Just go to her website. She tells you how to fight ISIS on her website. I don't think General Douglas MacArthur would like that too much.
The next segment, we're continuing
well,
the subject of
ISIS. Well, at least I have a plan to fight ISIS.
No, you're telling the enemy everything you want to do.
No, we're not.
I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted.
And I have no reason to believe that he's ever going to release his tax returns because there's something he's hiding.
Mukuziya nyaya iyi, Mavelas Mhlanganya weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri kuFlorida muno muAmerica vaPromise Sunday.
Maonero atakaita ndeyekuti amai Clinton vairatidza kuti munhu ane neexperience yekurana hurumende nemaprograms yehurumende, nekuti vaikwanisa kutsanangura mapolicies akasiyana-siyana ekuti kana vachinge vatora utongo hwenyika vanozoda kutonga nyika nemapolicies akaita sei. Vaitsanangura mashandiro avangade kuita nedzimwe nyika foreign policy yavo, uyezve vachitsanangura kuti vachazoda kuita sei kugadzirisa financial sector kana kuti kugadzirisa sector inoona nezveupfumi hwenyika. Vakakwanisa kutsanangura pavakamira uye zvekuti maprogramu avanokwanisa kuti vachizokuzenga vachiimplementa ivo anenge akamira sei. Kuna vaTrump
hatina kukwanisa kuti tinatonzwisisa pavakamira kana kuti tikwanise kuona kujeka kwakaita mapolicies avo pane foreign policy yavo nokuti vanongoramba vachitsanangura nyaya yekuti havadi kuti ivo vataure kuti vachazoita sei nokuti vanofunga kuti zvinozoita kuti vavengi vavo vazive kuti varoda kuita maplan akaita sei saka izvozvo zvainetsa kuti tinatonzwisisa pavakamira ndo mamwe maonero akaita debate raiitwa nezvoro
imi sezvizvarwa zvezimbabwe munoona debate yakadai ichibatsira sei pane zvingadzidzwe here nenyika dzakadai seZimbabwe nedzimwewo pane zvatiri kuona zvichiitika imo muno muAmerica
zvidzidzo zvakatowanda tinodzidza ipo pakungoti vanhu vakwanise kumira pamwe chete vachiita debate tinoona kuti pane kakunzwisisana kekuti kutonga kwenyika kana nyangwe muri mapato akasiyana hamusi vavengi ndozvidzidzo one chatinoona panoitwa madebate waya uyezve zvinobatsira kuti vanhu vasati vaenda kunovhota vanzwisise kuti munhu arikuda kutitungamira chii chaachakwanisa kuunza pamberi uyezve kuti achatonga nyika yedu achiendesa kusarutivi rupi zvinobatsirawo kuti tizive kuti munhu arikuda kuzotora nyika ane njere here kana kuti ane uzamu here hwematongerwo enyika nekuti tichida kuti tinzwisise kuti paachazonge azotora utongo hwenyika dzimwe pfungwa dzimwe njere dzaari kuuya nadzo dzinobatsira nyika yakamira sei uyezve ndo zvandinowirirana nazvo here ini semunhu arikanga achiita participate pakusarudza utongi hwenyika saka debate rakadaro tinoona rakakosha zvokuti tinodzidzisa zvidzidzo zvakawanda chaizvo zvatingakwanisa kutorawo tichiunza kunyika yedu yakaita seZimbabwe
Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuFlorida muno muAmerica vapromise Sunday vari parunare kuFlorida kwakare naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo dzemuSomalia idzo dzanga dzichifanira kuitwa svondo rapera dzaendeswa mberi zvakare. Hurumende yenyika iyi inoti sarudzo idzi dzave kufanira kutanga muna gumi guru. Sarudzo dzedare reparamende dzinodzi dzave kuitwa musi wa23 gumi guru, ukuwo dzemutungamiri wenyika dzichiitwa musi wa30 mbudzi. Chapa kuti zvinhu zvinetse inyaya yekuti hapana kuwirirana pakuti ndiana anovhota uye vekunze vanonzi havasi kubatsira nemari yekuita sarudzo. Vagari vemudunhu remasvingo vatarisana nedambudziko guru rekushomeka kwemvura mushure mekupwa kwematsime nezvibhorani zvopakuti vatyire upenyu hwavo pamwe nehwezvipfuyo zvavo. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vakataura neStudio 7 vanoti upenyu hwavo vomera kunyanya madzimai ayo anova ndivo vanotarisirwa kuita basa rekutsvaga mvura. Amai Jessica Tongofa ndevamwe vakatipa manetsekero ari kuita madzimai kutsvaga mvura kwamuchabiwa kwagutu.
Mvura yanetsa kunoku, tiri kutomukira makusenseni kuma3 tonobata line kumvoroko. Uiredu rakatopwa mvura Mpembezi River. Zvibhorani zvedu hazvina kana mvura, saka kutomukira apa basa unenge uchida kuita futi basa, saka unodzoka kana kuma6 kana kuma7 uchibva kumvura kunochera mvura. Notosvika waneta apo uchida kutakura futi huni, saka mvura iri kutotinetsa muno maraini. Zvototi katopera ikoko hapana kumwe kwechatona mvura.
Vajairos Gwenhamo vekwamadamombe kwachivi vanoti zvibhorani zvizhinji zvakapwa izvo zviri kuita kuti vanhu vandochera mvura kure kure.
Tikatarisa muno mamadamombe medumu hapachina kana patingati tingawana mvura. Unoona zvibhorani zvose zvataishandisa munharaunda dzedu zvaisvika 5 zvanga zvakanaka zvasina kushata. Asi tine nhau yokuti iko zvino zvose zvahwa manje. Kwangosara mvura koga kwokuti tinogona kuenda mberi kudhuze nekwana Mukotosu koko kuti ndokwatinogona kunoteka mvura kunova iko kune makiromita anosvika 10-15 munhu uchingosunda bhara. Unoona zvipfuwo zvedu nemaondera zvakaita hazvichagoni kufamba izvi. Patadosara nengombe mbiri zvokunoti ndopatodyira ipapa zvinozvikafa izvi hatichagoni kurima apa. Madzimai ari kuenda akasenga apa mwanenge ane zvana, saka zvinova zvinotiomera nekuda kwemvura.
Hurumende yakatenda kuti zvino hazvina kumira zvakanaka mudunhu remasvingo ichiti pazvibhorani zviuru makumi maviri nezvina zviri mudunhu rose, zvibhorana zviuru gumi nemaviri zvakapwa nekunyaya yekupisa kwezuva. Muzvare Mirirai Moyo akakumbirisa hurumende kuti dai yacherisa zvimwe zvibhorani kuti irerutse upenyu hwevanhukadzi nevanasikana avo vari kutambiswa chamutavanhava nekushayiwa kwemvura iyi.
Mvura yatinetsa tatambura nekushayiwa kwakwemvura kumaruzevha. Vanonomukira mangwanani ngwanani kuti vaende kunotsvaga mvura. Vanofamba makilomitas akati wandei. Izvi zvinorwadza kuti mwana abva unochera mvura odzoka ozogadzira ndochikoro. Chikoro kwacho achada futi kufamba kuti azodzidza zvakanaka zvinotinetsei. Mvura inofanira kuva ichiwanikwa kuvanhu. Saka chikumbiriso chedu chikuru semadzimai kuti dai government yationerawo zvekugadzirisa kuti tiwane tine mvura inonga iripo nenguva dzakakodzera.
Gurukota rinoona nezvemvura pamwe chete nemamiriro ekunze, mai Opa Muchinguri Kashiri vakaudza vemapepanhau ekunosvondora pfuura kuchiredzi kuti hurumende haina mari yekucherera zvibhorani kuti zvidzikise kana zvekuchera zvimwe zvitsva, asi vachitenda kuti mamiriro akaita zvinhu nenyaya yemvura kudunhu remasvingo haana kumira zvakanaka. Sheunezvigotora anoti iye ave kutotinha mombe kwemakiromita akawanda kuti dziwane mvura yekumwa.
Zvipfuwo zvedu isusu zviri kushaya pekumwa mvura. Tiri kutofamba nazvo kwakati kuti tichitsvaka mvura, pamwe totoenda kunokure chaiko chaiko kunozvidhaira mvura kuti zvimwe mvura. Senguva ino yechirimo kuri kunyanya kupisa, saka mvura hakuna. Saka zvipfuwo zviri kufa, kunyanya mombe nembudzi hazviri kufa chaiko, saka tiri panguva yakaoma.
Vamwe vagari vari kuti vave kutyira mvura kuti ikaramba yakadai ichishayikwa zvichapedzera zvaita kuti varasikirwe neupenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Bato reMDCT rinoti riri kubatana nemamwe mapato pamwe nemasangano ari kuramba kutambira mari itsva yerudzi rwebond notes iyo iri kutarisirwa kutanga kutenderera munyika pakati pemwedzi unouya. Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vanoti vatora danho iri mushure mekunzwa pamwe nekuziya mashoko agavhuna wereserve bank of Zimbabwe Dr John Mangudya ekuti nyika haina mari yakakwana yekutsigira nayo mabond notes aya. Vagutu vanoti nyanzvi dzezveupfumi dzakavazivisawo kuti nyika inoda mari yekunze yegore rose inotsigira mabond notes aya kuti akwanise kushanda munyika, asi vakakatyamadzwa nemashoko aDr Mangudya ekuti nyika inongove nemari yekunze inongokwana kutsigira mwedzi umwe chete chete. Ukuwo sangano reTajamuka sesijikile rinotiwo ratanga kuunganidza masignature evanhu vari kuramba kushandiswa kwemabond notes aya. Sangano iri rinoti kana raunganidza masignature aya richaenda nawo kubhanga guru renyika kunoasvitsa kuna gavhuna. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Vagutu.
Vana mazvikokota veeconomics, vana mazvikokota vebanking, vana mazvikokota vefinance vanoti ivo ukaona nyika yakunzi yaakushandisa mari yayo kana its own local currency inenge ichitova neforeign currency reserve minimum inokwana kuva import cover yegore. Zvino takanzwa vamangudya John Mangudya mbune vachitaura vachiti pari zvino import cover yatinayo muno muZimbabwe haimbosvikika namwedzi. Ndinotondera pavaitaura masvondo maviri apfuura vachipa monetary statement yavo yereserve bank of Zimbabwe. Vakataura ivo kuti dzimwe nguva tinoita import cover isingakwanisi kana kuita yesvondo rimwe, zvichireva kuti nyika iri parumananzombe. Zvino mabond notes awa anizenge aakutongokushidzira kutambura kwevana veZimbabwe. Ndosaka isu sebato revanhu tati tatambura zvakwana. Vanodireiko vanhu vezano kuti tirambe tichitambura vachitishungurudza?
Asika Vagutu, nemanzwiro atiri kuita mari iyi yakutotarisirwa kunge ichipinda munyika kuti inge ichitanga kushandiswa, munoti pane chichashanduka here pakunyunyuta kwenyu? Tichiona kuti magara manga muchingonyunyuta asi hurumende ichienderera mberi nekugadzira mari.
Kunyunyuta kwedu kuchashandura zvakawanda Jonga. Tinofara chaizvo kuti tinotoona vamwe vematongerwo enyika, mamwe mapacho vatokwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva. Tinoonawo pane mamwe vana muzvina bhizinesi vakuru kwazvo vakwidzawo nyaya yekumatare edzimhosva vachiti pabond notes apa hovo yaramba zvino isu ndofunga waona mu statement yakanyora tirikutsigira kuti vacho vakatoenda kumatarezi mhosva tinovapa 100% musiguro wedu tinovasapota nokuti tinogutsikana isu kuti matare ezimhosva achange achiona zvichikodzera kuti mabond notes awa haakodzeri.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT Vaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Vanorwira kodzero dzevechidiki vanoti chinhu chinonyadzisa kuti vanasikana vakawanda munyika vave kusiya chikoro nenyaya yenzara uye kushayikwa kwemari yechikoro vachinoita mabasa echipfambi pamwewo nekuti vechikomana vamwe vari kuenda kunokorokoza kuti vawane chouviri. Mumashoko arakaburitsa svondo rapfuura, sangano reUNICEF rakati riri kushushikana zvikuru nenyaya iyi. Vanorwira kodzero dzevechidiki muzvare Tariro Tandi vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti hurumende inofanirwa kutora matano kugadzirisa nyaya iyi.
Ndingati inyaya inorwadza zvikuru nekuti tinenge takatarisa tichitoona generation yemangwana richinge ratokanganisika. Izvinoita kuti chero ingave nyaya yeurombo hwenyika, urombo hwemhuri, haukwanise kupera nekuti vana vari kushaya chinhu chinoita kuti vave nepundutso yemangwana, chikoro. Saka vakashaya kuenda kuchikoro, upenyu hwavo haufi hwakachinja, haufi hwakave nani kana vasina kunge vaita zvechikoro. Saka ndoona kuti dambudziko rekuti isusu semhuri yeZimbabwe tinofanira kuti titarisise nekuti remangwana renyika yedu yeZimbabwe riri kutowanikwa riri kurasika.
Zvii zvingaitwa nehurumende kana kuti nani zvake kugadzirisa nyaya iyi?
Ndingati nyaya yekuti vana vanga vachienda kuchikoro, kodzero yekuti mwana anga achienda kuchikoro ikodzero yemwana wega wega. Tikatarisa chero constitution yedu inotaura iyo kuti mwana wega wega ane right to education. Saka zvinoreva izvo kuti hurumende yedu inofanira kuti iise matanho ainoisa kuti mwana wega wega anga achikwanisa kuenda kuchikoro asingatadzi kuendeswa nenyaya yekushaya mari yeurombo hwevabereki asi anga achienda kuchikoro. Takatarisa ipapo zvakare chimwe chinhu chinotarisa vana kuti vaende kuchikoro inyaya yekuti pamwe dzimweni dzenguva havana chekudya kana vari vasikana vanenge vasina zvekushandisa panguva yavanoteera. Saka zvese izvi matambudziko iwayo anoita kuti vamwe vana vatadze kuenda kuchikoro. Saka hurumende seiyo inove iyo inochengetedza kodzero dzevana ndiyo inofanira kuti ione kuti vana vakwanisa kuenda kuchikoro here kuitira kuti pundutso yevana iwanikwe iri inozovepo mangwana kana vachinge vapedza kudzidza. Nekuti vakasaenda kuchikoro nyika yedu yacho haikwanisi kubudirira mangwana, vatungamiriri vedu vemangwana hatikwanisi kuvawana nekuti kana vatanga kuita chipambi zvakutoreva izvo kuti vanokwanisa kufa, vanokwanisa kuwana zvirwere zvakawanda wanda.
Muzvare Tariro Tandi vanorwira kodzero dzevechidiki vachitaura parunare vari muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk cheThe Connection na8pm tiri kutarisa nyaya yenzara iyo inonzi yopa kuti vamwe vechidiki vaite zvechipfambi vamwe vachirarama nekukorokoza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai namba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MuHarare munoita mhirizhonga mushure mokunge vanhu vanofungidzirwa kunzi ndevezano PF varatidzira. Asi vechidiki vezano PF varamba kuzorwa mafuta enguruve yavanoti havana kudya vachiti havanei nekuratidzira kunonzi kwaitika muguta uku. Dare repamusoro roziya nyaya yekuti kuratidzira kuenderera mberi here kana kuti kwete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Chris Gande.
Soku isika